Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 8 mbudzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Opa akasvika ndobva atotika kutanga nekuti tambo iyi yanga ine moto zvekuti yaitopisa hutiwangori pasai then ndobva atorohwa nemagetsi ndobva atopira ipapo ipapo.
Mwana musikana wakafa nemusi wechina mushure mekutsika tambo yemagetsi huru yezesa kuchitungwiza anochengetwa nhasi kumakuva ezororo.
Inyaya iyi inyaya inofanwa kuongororwa ende inyaya inofanwa kuti ive ichidzamiswa chaichaa kuonekwa kuti chii chingaitika kuti vanhu vakwanise kuwana voters roll before my elections a 2023.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rinoti panofanirwa kuitwa ongororo yekuona kuti sei Zimbabwe Electoral Commission ichida kutengesa gwaro revoters roll nemari yakawanda sezvayakataura asi vanhu vachifanirwa kuwana gwaro iri pachena. Nhasi America iri kuita sarudzo dzepakati petemu mapato ose achitarisira kukunda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Muri yokwa munzvengeregwi kuchitungwiza nhasi iri kuchengeta mwanasikana wavo ane makore gumi nerimwe akatsika tambo yemagetsi yezesa akabatwa ndokufira pamugwagwa ipapo munzvimbo yekuma New Stands nemusi wechina. Sekuru vemufi vaLincoln weZhira vaudza Studio 7 kuti mhuri iyi ndeyevanhu varombo uye haina rubatsiro rwakakwana rwakabva kukambani yezesa vachiti kunyangwe mapurisa havana zvikuru zvavati vaita pamusoro penyaya iyi. Tatadza kubata kambani yezesa kuti tinzwe divi ravo asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tivabate nhasi chipiri pamusoro penyaya iyi. VaWeZhira vanoti mhuri yokwa munzvengeregwi inoda rubatsiro ruzhinji zvikuru kubatsirwa nemazano okuti nyaya iyi ingafambiswa sei.
Pane tambo yemagetsi yanga yakadonha the previous day which is Thursday. So kuma New Stand kwakaita kuma New Stand saka hanzi vanhu vanogara padhuze ipapo ndo vaitongoudza vanhu vaida tarika ipapo kuti jambai nekuti zese yanga isati yauya kuzoita se kuzoatenda then on Friday vana ava vaitobva kuchikoro vamwe vachijamba saka iye ainzi aidya mabuti aikonzenera nekudya mabuti then ndopa akasvika ndobva atotsika kutambo nekuti tambo iyi yanga ine moto zvekuti yaitopisa hutsu kwangori pasai then ndobva atorohwa nemagetsi ndobva atopira ipapo ipapo.
Mwana uyu anga ane makore mangani?
Anga ane 11 years.
Mukomana musikana?
Musikana.
Zvaitika izvi chii chakaitika? Vezesa vakazouya here? Mapurisa akashedzwa here? Chii chakaitika?
Mapurisa akadedzwa, vanhu vezesa vakauya kuti vangoona incident but then ndivo vakatobvunza mufiri wekuti saka muchaita sei kuti bodhi iite se ibva apwa then baba vemwana nekushaya vakati haina handina kana chi kana mari kana zvichibvira mwana ngaangoita sei ngaangobva ipapa achinoita sei achinoradzikwa nekuti nini handina mari vanhu vezesa vaibvunzava then ndo pakauye nekusaziyawo lack of information pakazouya vakoma vacho ndo vakazouya vakati ino vanhu vezesa munogoti munhu atoita plani yekubvisa mwana apa sei Deni ndopaka zofonwa pina ropala zese not agreed yet kuita any expense so vaka mari dzakato contributedwa nevanhu vemuraini kuti pina ropala itore mwana iendese mwana kuwara hospital so zvadaro zese vet tinogona kuona kubatsira nazvo tinokwanisa kubatsira kungochema sezvo kuita vanhu
Saka parizvino pane zvati zvaitwa nehurumende mapurisa kana nani zvake
hapana chati chaitwa zese yacho ndo yakazoguma kukooperata pazouya supervisor wachoona ndobva ati isusu chatinogona kubatsirai mafuneral expenses chetena chikafu nezvekufunera upala ndozvavakabatsira nazvo and ndozvavakataura kuti they are help goes as far as that then mapurisa mupurisa akatora statement rachona ipapo akadaiwa ti zvinhu vachifamba nechi negwara chairo so that kesi yenyu kana ichizoenda mberi inozoenda zvinhu zvese zvakatachwa in terms of mapost mortem and what not zvinova zvakazodhilia mwana uyo akuradzikwa mangwana Tuesday from Friday so as it is this haina zvayakakwanisa yangobatsira neizvozvo so far ndo yakati inokwanisa kuva nekuti kuri kunaya so we have also asked kuti can they provide knowing this havanawo matende that can you help us netende since kuri kunaya and nhamo iyi yabva yaita se yabva yaribe sport saka munokwanisa kutibatsira vakati aiwa no hatina zvinhu zvatinogona kukubatsirai nazvo kunze kwezvatakubatsirai nazvo already ndo protocol yedu yekubasa kuiva
pane chakati chaitwa here nevabereki kumhanara nyaya iyi kana kutora kutsvaga magweta kuti vavabatsire nenyaya iyi pane zvavakamboita zvakaita saizvo
nyaya yakangotorwa sepolice report not is kumhanara incident as such then mupurisa akauya ipapo ndiye akavaadvisa kuti ano izvezvizezi it is itai zvirikuda zisa yacho ikati idaita mapost mortem chimboitai zvavari kuda then kana ichizobhildwa kesi inozobhildwa after handizive kuti zvinokubatsirika here kana kuti hakuzi asi mukutaura kwazvikuita zvikunzi ndo zvakaita
saka mwana anocheketwa nachipiri
nachipiri ndizvozvo
achachengeterwa kupi
kuzororo
vabereki vacho vakadini havo vari kuzvitora sei
vasi kuzvitora zvakanaka vakabatikana zvikaita no it's a very poor family
tingataurira vateereri kuti chivi kana paine vanenge vachida kubatsiravo neimwe nzira vangabatsira sei
as it is chatiri kuda parizvino I think chakananya one illegal advice on how to go about it nemaitikiro akaita zvinhu izvi nekuti yekugona kunge tisina ruzivo rwakakwana asi maitikiro akaita zvinhu izvi we feel kuti zvoni iyo zese yacho should be held liable nekuti tambo yanga yane zuva yakangodaro iri negedzi maybe dai vakadzimawo magetsi kotonzi magetsi acho aenda knowing kuti tambo iri pasi panopfuura nevanhu nekuti paroad haina kunzi kuserika paroad chaipo chaipo anga yakadonhera kwekuti hakuti hakusi kuti munhu ainyenyeredza vana vaita musikanzwa wowo paroad panotofambwa nemunhu wese
avo vange vari sekuru vemufi valincoln wezhira vachitaura vakamirira mhuri yokwamunzverengwi vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 vanoda kubatsira mhuri iyi vanogona kuvabata panhamba dzinoti 077-599-1679 Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti panofanirwa kuongororwa zvakasimba uye nekukurumidza kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakasvika sei pakutengesa gwaro rimwe chete revavhoti kana kuti voters roll nemari inoita zviuruzana nemakumi masere nemanomwe emadhora ekuAmerica $187,000 vamasiye vanoti uku kutyora kodzero dzevanhu kunokonzera kuti vatadze kuvhota vachiti mari iyi yakawandisa zvokuti nyangwe mamwe mabhizimisi haawani mari yakadai Zek yakazivisa nezvemari iyi mushure mekunge rimwe sangano rinoongorora zvesarudzo munyika rakazvimirira reelection resource center raedza kuwana gwaro revavhoti apo Zek yakavaudza kuti vanofanirwa kubhadhara mari iyi. Vamasiye vanoti mapato mazhinji munyika achatadza kuwana gwaro iri, izvo vanoti zvichakanganisa kuvhoterwa kwavo zvinoreva kuti kodzero dzevanhu dzatyorwa.
Nyaya yeZek yekuti vari kuda 187,000 inyaya inoenda yatingati to the core year inonzi fairness yemaelections. 187,000 imari isingangobatiki chero nani zvake. And zvinokonzesa kuti pasaite access yatingati voters roll nemapato ayo ari kuda kuparticipate mumaelections. Inyaya yekuti tinoona kuti election yemuZimbabwe election inonzi is very expensive for any ordinary person anenge achida kupinda muma elections aya. Nango tichasana even mapato anopikisa anonzi ave mahombe acho 187,000 chai chaiyo imari yakawandisa chai chaiyo kuti paprojiswe voters roll inova iyo inofanwa kuve iri pajekerere nani zvake, yekuti chero even an ordinary person ari muZimbabwe anokwanisa kuaccessa that.
Maamboti izvi zvinotyora kodzero dzevanhu. Nyaya iyi ingaitwa sei vamasiye?
Inyaya iyi inyaya inofanwa kuongororwa ende inyaya inofanwa kuti ive ichidzamiswa chaicha kuonekwa kuti chii chingaitika kuti vanhu vakwanise kuwana voters roll before my elections are 2023. Ndinoziva kuti nyaya iyi yemapeji anonzi mapeji evoters roll kana kuti mari yemapeji evoters roll imari iri gazetted nenyaya yemutemo. Saka uyu mutemo uyu zvinotadza kuti mutemo muZimbabwe kunyanyanyanya nyaya dzemaelections aya mutemo usina kunyanyo kualignwa neconstitution kana kuti usinyanyo kudzamiswa kuti unyatso kuongororwa kuti maelections emuZimbabwe ave ari achiitwa andikati ine mena iri free and fair. So pachada kuongororwa zvekare kuti iyo Zek mutemo yairi kushandisa kuproducea voters roll iyi mutemo here uri kuendera nebumbiro redu remutemo constitution muZimbabwe, zvinova zvisiva yandikati zvisiri kunyatso kualina nenyaya ye free access to the voters roll or free access to electoral materials dzinofanwa kupuwa kana kuti any public person or any political party. Saka zvinhu zvekuti tichitarisisa zvinhu zvinofanwa kuongororwa ende zvinhu zvinofanwa zvisingaitiki kuti paite mari dzakawanda kudaro dzinova dzichiproduciswa a public document inofanwa kuve iri a public iri available ku public for public consumption.
Ko kana hurumendewo ikati zvinodhura kudhinda magwaro evavhoti akawanda munoti pamusoro pazvo?
Kana iri nyaya yekuti mapepa ari kushota muZimbabwe kana kuti pane kukwanisa kuva pachiitika kuti kuda maybe kuprinta kwacho kuri expensive, ivoters roll rinofanwa kuve riri kana online because no zvinhu zvave online zvofanwa kuchionekwa nechero munhu ungava uri muZimbabwe ungava kupi vakwanisa kungologa in kana muwebsite yeZek racho. Zvinhu zvofanwa kuve zvichionekwawo nemunhu ari online zvokuti kana pakada kuita nyaya dzokuprinta munhu anofanwa kuzoprintawo at their own expense. I don't think zvinhu zvingave zvichitadzika in this day and age yatinayo yetechnology. Saka nyaya iyi 187,000 inyaya inoshungurudza and inyaya inofanwa isingataurike panguva inoyi nokuti voters roll rinofanwa kuri republic and richionekwa nemunhu wese zvake muZimbabwe.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masiye vari parunhare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Mapurisa muSouth Africa achiri pakati pekuferefeta nyaya yevanhu makumi maviri neumwe vakawanikwa vakafa mune umwe mugodhi muSouth Africa asi pasina chinoratidza kuti vakafa sei. rimwe gweta riri kutarisisa nyaya iyi vaCrispin Machingura vanoti zvinogona kuti vanhu ava vakaenda pasi pasi pemugodhi uyu kusinganyanyi kusvika mweya wekufema vachitizve mishonga inoshandiswa mimigodhi ine michetura zvinova zvinokonzerawo kufa kwevanhu ava vamachingura vanoti mapurisa vari kutaura neumwe akararama njodzi iyi kuti vanzwe zvakaitika
unoona tanonoka Johannesburg yakatanga kudhara ana sekuru vedu vakauya kumamines kuma1950-1940 saka mamine ai adzika zvakanyanya asi zvinoitika manje ndezvokuti makambani mahombe paanobuda akutadza kushandisa migodhi iyaiya isusu vazhinji vekuZimbabwe vekuMalawi vekuMozambique vanenge vasina mabasa takajaira kudhara kuzviitira gold panning kunyika dzedu saka kana tatowana mukana uyu tinobva tatajambira pauri zvinonetsa manje pamamines aya ndeyekuti akanyanya kudzika saka kukwanisa kufema kilomita pasi peunderground anonetsa magasi anoshandiswa kuburitsa nekuchera maminerals aya ari poisonous mamwe achona pamwe pachona zvinenge zvisiri izvi zvemagasi zvinenge zviri zvekutoti mweya mushoma ikoko nemadzikiro akaita mamai saka zvinogara zvichiitika kuti vanhu vanowanikwa vari gurupu re 2940 vakafa asi pane incident iyi pakawanikwa vanhu 21 pavanhu 21 ipapo about 12-14 ndo vaibva kuZimbabwe zvinoitika manje tanonoka kuti uzoziva kuti ndo zvinenge zvaitika panenge pakabatwa munhu mumwe chete akararama votora munhu iye vomuendesa kumatare edzimhosva vonomuti kune mhosva nokuti hauna kunge wakataura kuti vamwe vako vakafa ndokuzobuda kunoita nyaya idzi asi kazhinji kazhinji vanhu havanongosiyiwa vakadaro vanhu vakawanda vaunonzwa kuti vakabva kuZimbabwe vakarovera kuJohannesburg ndo zvimwe zvacho zvinoitika zvinozokonzera kuti vanhu vafe votadza kudzokera kunyika dzavo dzavanenge vakabva
saka pari zvimwe zvamachingura chii chatichataurwa nemapurisa chii chavanoti vaona pane zvavamboti vataura here mapurisa
ehe mapurisa akatora munhu mumwe chete wavakaona akararama kusekishini iyoyo wavakaona ari mupenyu vakamuendesa kukoti asi anga ari kuchipatara kwenguva yakatio kuti akwanise kuve asimba akukwanisa kutaura zvakanaka vakaendesa futi mabodies aya kuforensics kuti vanoona kuti chii chakakonzera kuti vamwe vamwe vakawanikwa vane zvitupa vamwe vacho mazita avo chaiwo anoratidza kuti vanhu vanobva kuZimbabwe vanhu vakaita sana masimba ana tafara ndo anenge ari mazita avo kana hazvinonoke kuti uzive kuti vanobva kuZimbabwe saka vakabva vaona kuti 14 saka vanobva vakurumbidza kuti mirimbi yeZimbabwe
kana takatarisa mamiriro akaita zvunhu iko zvino izvi nhano iri kutorwa nemapurisa ne kakuti nehurumende ndeipi chii chavari kuda kuita pari zvino
unoona chanonoka chinonetsa ndechekudai soko hazvina kunaka kuti vatadzise vanhu kuti vaite raramo mabasa anonetsa zvavo muno musouth africa zvese kumasouth africans nekumazimbabwens saka kana vanhu vachitenga vaona pavanogona kurarama unoziva maomero akaita Zimbabwe iwe unozviziva kana vanhu vaona pekurarama pakaita sepapa zvinenge zvaoma munhu wese kunyange musouth africa zvinenge zvakamuomera kuti avashayise raramo avati musaite izvozvo
avo vange vari gweta vaCrispin Machingura vari parunhare kusouth africa nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday rinoti gurukota rinoona nezvekurima vaAnshus Masuka vakaudza vagari vekwa chinyamukwakwa kuchusimbanje kuchipinge vavakange vachipa maplots pakupera kwesvondo kuti vachapiwa zvikwanisiro zvekurima kana vakavhotera ZANU-PF nomutungamiri wayo vaEmmerson Mnangagwa musarudzo dzegore rinouya. Munewsday makare, nhengo dzeparamende dzinokurudzira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vari zvegurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga kuti vapedze uori hunonzi huri kuitika muzvipatara. Vanomirira makokova muparamende vaJames Stole vebato reCitizens Coalition for Change vakaudza vaChiwenga kuti vaudze veruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muzvipatara zvehurumende munyika. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mamukasei vashamarari, mamukasei vashamarari, tiri kunoku kumhiri yegungwa tiri kutemawo tiri paJoza. Vanhu vari kufa zvisingaite, hatisi kuziva kuti gavhumendi yedu inotibatsirawo here. Tiri kunoku kumamaini kunoku kutotiza munyika nekuoma kwezvinhu hakusiwo kuda kwedu, but tiri kupera kunoku. Vamwe vakafa kuKruger Stroke isiri munomu muDaveton munomu, ndomatirivo vanhu vari kupera, tizivewo heo.
Maswera sei, maswera sei, Studio 7 yese, kuri sei kumukoma Jonga, mukoma Blessing. Inini zvangu ndine urombo nenyaya yandanzwa iyo, nyaya kuputwa dzimba kuri kuitwa muguta. Strategy yekuti vanhu vese vavachaputirwa dzimba vachatiza for echiwai kumboenda kumaruwa. Zvinhu kazvinenge zvinomira zvakanaka, vanhu vasisina pekugara. Vanhu vavo vaenda kumaruwa. Nguva yekuvhota ichinge yasvika, vanhu vava vasizokwanisa kuvhota nekuda kwekuti vanenge vari kunzvimbo dzavasina kurejista vari. Istrategi yeZANU-PF inogara ichiitwa nguva nemisi iyoyo. Saka zvinhu zvakaita seizvezvi zvetinatikumbirawo kuti kudai zvagadziriswa munyika. Tiri kutaura zvangu ndiri paCape Town, South Africa.
Inini chandaingoda kusapota ndosapota murume uya wakati aiwa tingangeita politics tiri kuno uku kunana South Africa. Tinodziitira panhengirikini pamhepo, asi zvaakataura ndinozvitenda Sterik kuti handei tindovhota, handei tindovhota, tisangotaura. Ende vari ikoko koko vakatomira nokuvhota kokoko, saka handei tindovhota. Manje mukangoramba muchingotaura kuti ana mugwadzi, ana mugwadzi, ana mugwade hava pana chavanoziva, ana mutsvangwa hapana chavanoziva. Imi ndimi musina zvamunoziva manje, nokuti muri kuno kuSouth Africa muri kutaura musiri kuZimbabwe. Endai mundovhota ndokuti tibudirire. Tatenda zvangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zvizvarwa zveAmerica zvatanga kusvika panzvimbo dzekuvhotera mumatunhu mazhinji muAmerica kutsvaka rutsigiro rwesarudzo. Kutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzepakati petemu kwakapera nezuro. Zvino vanhu vatanga kusarudza vanhu vavanoda kuti vavamirire. Tabata nyanzvi mune zvematongekuro enyika vaDon Mweyo kuti vatirondedzere.
Nyaya yandaona ini ndingatange nemafinal rallies aitiwa nezuro, pataona President Barack Obama naPresident Joe Biden vachikambena zvakanyanyisisa kuPennsylvania nekuMaryland. Tikaonawo President Trump onaivo vari kuOhio vachikwikwidzawo naivo ikoko. Saka zvoratidza kuti midterm elections akakosha stereki kuma battle ose maviri aya ma democrats nema republican izvozvo itoziva kuti ma democrats ndivo vakabata House of Representatives ne Senate saka vari kutarisira kuti vanga mutse mavoters avo vemademocrats kuti vaende kunovota vaite on the other end maRepublicans vonayo ari kupusha achitaura nyaya dzeikonomi inflation kukwira kwezvinhu vachitaya kuti vainfluence vanhu kuti ngavachivhotera chii maRepublicans
so kuona kwenyu pari zvino zvakamira sei chii chamuri kuona
mapolls ataona so far ari kuratidza kuti maRepublicans ungati pahouse of representatives vari kuratidzira kunge vangaitore based on mapolls ITU ari kusuggesta kuti vanhu vari more concerned nenyaya yeinflation whereas madhemocrats ivo vari kupusha nyaya yekuti imi vanhu changamukai democracy yenu inogona kuenda pano mukavhotera maRepublicans because tarisai zvavari kuita one vakatoningirikira shandisa supreme court kuti abortion which is something that has been there for vakadzi vemunomo for the past 50 years kuti vane choice kana vachida kuabort yakuzovharwa nemaRepublicans maRepublicans vauya ari kuti hakusisina zveabortion meaning kuti vakadzi havasisina chance yekuti ivo vaselekte vachuze zvavanoda nemuviri wavo nenhumbu dzavanenge vabata and also madhemocrats ari kuti tarisai zviri kuitika nevanhu ava vari kudinaya maelections vakuda kuisa vanhu vavo kuitira kuti mangwana kana mavhota maelection enyu asaverengwe so ndozvandaona so far zviriko kuti madhemokrati ane hope wona ivo kuti vanhu vachanzwa zvavataura sezvo vakambonzwa previously maRepublicans dai vari kutarisira kuti haiwa bodo economy ndiyo iri kutarisirwa nevanhu saka vachavhota against madhemocrats for that
sarudzo dzanhasi idzi dzakasiyana zvakadii nedzimwe sarudzo dzamakavona muamerica
sarudzo dzanhasi to be honest with you usually mamidterm dzakasiyana nepresidential but this year tiri kuona kana tatarisira maearly voters already 41 million americans vatovhota in early voting which is a record honestly speaking vatopfuura zvavakaita muna 2018 early voting so usually early voting inoitiwa nemademocrats saka there is hope pamademocrats kuti vanhu vavo vazhinji vatovhota but election iyo yakakosha stereki because whoever anocontrola the house speaker ndianozoita webato ravo
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaden moyo vari parunhare kuvirginia nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mwana musikana wakafa nemusi wechina mushure mekutsika tambo yezesa kuchitungwiza anochengetwa nhasi kumakuva ezororo rimwe gweta rinoyera kodzero dzevanhu rinoti panofanirwa kuitwa ongororo yekuona kuti sei Zimbabwe Electoral Commission ichida kutengesa gwaro revoters roll nemari yakawanda kudai asi vanhu vachifanirwa kuwana gwaro iri pachena nhasi america iri kuita sarudzo dzepakati petemu mapato ose achitarisira kukunda tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko Marcus Gande nenhau rwerurimi rweisindebele.